Tinobata danho rereku nokanganisa mirire yeupfumi hwenyika nekuti pari zvino Zimbabwe iri kuti iri open for business. Sekutaura kwakaita President Mnangagwa, kana uri open for business, tinotarisira kuti mitemo inoiswa nehurumende inofanira kuti makambani akwanise kusununguka kuita business munyika. Saka kana taakususpenda kuti makambani makuru makuru akaita seSeedco, Old Mutual nePPC havachakwanisi kutengesa mashares pasi rese. Iyo open for business here iyoyo. Zvaakureva kuti yataa opposite, Zimbabwe is closed for business. Reason why makambani achienda kunotengesa mashares pasi rese exchange. Vanongoida kuraise capital inova inoshandiswa kufinance maoperations avo munyika. Right? Saka namaakususpenda zviri kureva kuti tirikuramba mari chabva kunze kwenyika ichibudiza kubva kutenga mashares nekuti zvatozvarwa. Right? Zvoreva kuri kuti makambani ari muno asina kusaspendwa vanenge vaakutotya kuita business nekuti mangwana ndivo vanenge vakunorohwa.
Chii chiri kupa kuti dhora remuZimbabwe rirambe richishaya simba?
Tiri kuona hurumende iri kuti Old Mutual share Old Mutual ndo raikonzera red kublack market kubudikidza neretinonzi Old Mutual implied red raishandiswa kutreka exchange rate nerate iyo. Hurumende chaisi kuona ndechekuti kuti rate riri richimbwa mutengo ikwire inhau yekuti mari mumaket ishoma. Saka hatingagadzirisi rate nekuti tagura chinonzi Old Mutual implied rate nekuti asaspenda. Saka rate yeOld Mutual richadonha, hazvigoni izvozvo, hazvigoni zvachose. Pane matambudziko akawanda aiitika mumaket asinei nekuita nerate reOld Mutual kana repepisi kana reSeedco. Madistortions ndiwo dambudziko guru remumaketing pari zvino.